Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeluza nasi chipiri kukazi 5-2019. Gurukotare Britain runoona neje Africa amai Harriet Baldwin vauza komiti ye paramende ye munyika mavo yangai chizea shirikuitika muZimbabwe nasi ku Britain kuti haisi kuzotsigira Zimbabwe kudzokera mu Commonwealth sezvo iri kuchikora kodzero dzevanhu uye vatiwo Britain ichawedzera mazita matsva evanhu vemuZimbabwe vachatemerwa zvirango nenyika yavo. Kambani ya Prophet Walter Magaya ve Prophetic Healing Deliverance Ministries ye Aritha Medical inowanikwa iine mhosva yekuchikora mutemo we Medicines Control Act mushure mekunge vamagaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV AIDS vasina kutevedzera gwara rinodiwa nemutemo. Varairidzi vakawanda vanotevedzera kurudziro yemasangano avo yekuti vasaende kumabasa kuitira kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vechidiki vezano PF vokurudzira veruzhinji kuti vatsungirire mumatambudziko akatarisana nenyika vachiti vane chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachagadzirisa zviri kunetsa munyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotarisa honzero iri kupa kuti mitengo yezvinhu igare ichikwira munyika. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 pm tiri kutarisa vechidiki vari parumanadzombe zvichitevera kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzavo nemauto nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202 465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.